mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzex mudunhu rematsvingo vazex pudurai vati gadziriro panzvimbo dzekuvhotera makumi mashanu nenhatu dzatopera uye dzichapfurwa nenguva dza7 mangwanani
nhatsi makaenda mapolice station vanosvika nehodaaaka munhu anokwanisa kutaka zvinhu zvese ndinongoti zvagadziro dzapamusoro chaio zvapamusoro chaizvo zvokuti hatangomira nguva
apudurai vati vashandi vachavhotesa vanhu vatove munzvimbo dzavo uye gwaro revavhoti kana kuti voters roll ratonamirwa panze panzvimbo dzekuvhota dzose vapudurai vakurudzira vavhoti kuti vatotanga kunotarisa mazita avo nhasi kuitira kuti mangwana vanongosvika vachivhota vasingapedzi nguva nekumbotarisa kuti mazita avo arimo here asi vanhu vakawanda vakava nestudio 7 vati vanga vasina ruzivo rwekuti mazita anamirwa nhasi nekudaro havana kuenda kunotarisa mazita avo asi mumwe wevashoma vaenda kunotarisa mazita avo amai shamiso munguri vati vawana zita ravo riripo pachikoro chekanongovere primary apo vachavhotera
ndaenda papoling station kanotarisa zita ravo ndawana riri madziro saka mangwana ndichafumobata jombe muromo kunovhota
Studio 7 haina kukwanisa kuwana vanhu vashayiwa mazita avo pavanovhotera pazuva ranhasi sarudzo iyi ine vanhu vana vanenge vachitatsurana mangwana avo vati vose vanotarisira kukunda vajohn paraza vanenge vachimirira bato rezanu pf vaefrem morudu vachimirira citizens coalition for change kana kuti triple c varobson kurwa vachimirira national constitutional assembly kana kuti nca vamartin nzingwa vatange vakazvimiririra vamorudi vetriple c vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vatsigiri vavo vairohwa vamwe vakasungwa vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezvirokwa mupandawana
asi chero zvakadaro nemamobhilaizira atakaita nekambeni yatakaita zvinoziva kuti hazanu chachema bestime
vakurwa venca vativo kunyange kutsvaga rutsigiro kwainetsa vatsigiri vavo vachivhundusirwa nekudzingwa muminda yavo vanotarisira kurakata vavari kukwikwidzana navo
yatakaita makanaka chose tinotarisira kuti tinokunda asi the political ground is not level at all because masupporters vedu they are being threatened tokudzvingai muminda izvozvo zvinovhundusa masupporters vedu
vamudzingwa vatiwo kunyange bato rinotonga raishandisa zvikwanisiro zvekurimisa kutenga mavhoti vanotarisira kuhwina mangwana
pamusoro pekuvhundusira vanhu zvakaita zvichokuitika izvozvo kuti mainputs vanhu vari kunyima sedzimwe tisaenda kunovhotera independence maonero atinoita ndezvekuti tinokunda
takudi kana kutaura navaparadza vezanu pf sezvo vanga vasingadairi nhare dzestudio 7 asi mutauriri webato ravo mumasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo rinokunda musarudzo mangwana nekuti rine mukurumbira kwete kuti rinoshandisa mhirizhonga
sebato tinotarisira kukunda zvine mutsindo nokuti vanhu vemugutu west vanofarira musangano wavo vanhu vane nhoroondo yokutsigira bato rezanu pf zvino mutsindo oda kukurudzira kuti vatsigiri vedu vafume bata jongwe muromo kuenda kunovhota neuwandu hwavo
vemapato vanopikisa vanoti nenyaya yemhirizhonga kuvhundusirwa pamwe nekushandisa mbeu kutenga mavhoti vanoona sezvichaita kuti sarudzo iyi isabude zvakanaka uye isatambirwe nevanopikisa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba